chakakosha kuti tijekese ndechekuti hongu chinhu chakanaka kuti mari iri kutumirwa nezvizvarwa zvedu zviri kunze yakwira kana takatarisa maofficial figures zvokunyanya kukonzereswa nekuti pakatanga COVID-19 hurumende dzepasi rese dzakadzika marestrictions ayo airambidza kudyidzana nekufamba pakati penyika dzakasiyana-siyana. Ma-cross-border traveling, even ma-trade chaiwo, they were restricted. Makaona kuti mari zhinji, isipera kune vari kunana South Africa yanga yachiuya nemabhazi, yanga yachiuya unofficially. Saka vazhinji, nenyaya yema-lockdown, wanga vasisakwanisi kutumira mari unofficially, wanga vakutotumira mari through ma-official channels. Saka ndosaka tiri kuona kuti ma-remittance akakwirira zvakanyanya. Pakati paJanuary naOctobha wegore rino tichienzanisa naJanuary naOctobha wegore rakapera.
Tichitarisawo Dr. Chitambara tichienzanisa nemari yakapinzwa munyika gore rapera. Chii chikuru chamungataura pamusoro pemusiyano iwe?
Sasa mari yegore rapera 2019 518,500,000 iyo. Of course maofficial figures ayo. But vazhinji mari inotumirwa unofficially iyo yairekodwi nemaofficial statistics kazhinji United Nations wakamboparura gwaro raitaura iro kuti mari inotumirwa unofficially yakatonyanya kuwandisa pane mari iri kutumirwa officially. Zvinonyanya kukonzereswa nekuti miripo yekutumira mari officially yakakwira zvakanyanya tichienzanisa nemiripo yekunge uchitumira mari through vanhu vekuziva kana through mabhazi. The cost of remittance iri lower kana uri kutumira unofficially. Saka gore rino chataona ndechekuti mari zhinji yanga yakutumirwa officially through my bank, through my international money transfer agencies. Saka ndozvaita kuti mari iyoyo yegore rino ikwire zvakanyanya. Chikonzero chemarestrictions anga achilimita kufamba kwevanhu.
Iyo mari inotumirwa kumusha nevekunzei yakakosha zvakadii muupfumi hwenyika?
Ndoimwe yemafactors acontributa kucurrent account surplus yekutaurwa navaprofesa Mthuli Ncubeya kunzi Zimbabwe tine current account surplus. Zvazvinongoreva kana tiine surplus ndezvekuti mari akawanda iri kupinda muno pane mari iri kubuda. Saka zvinhu zvakanaka izvozvo zvinoita kuti tikwanise kustabilize kazhinji maforeign exchange markets uyewo zvakare neexchange rate.
Tagarawo tichinzwa ivo vari kunze kwenyika vachichema kuti dai hurumende yavacherechedzawo kuburikidza nekuvapa kodzero dzekuti vavhote vari munyika dzavari. Mungaona zvichishandura here mari dziri kutumirwa kumusha izvo?
Ndinoona mari iri kutumirwa ichishanduka. Hurumende yakapa madiasporans zvakare maincentives, both maeconomic incentives uye zvakare mapolitical incentives. Economic incentive hurumende inofanira kutora madiasporans, any other investor anenge achidoma incentives tanga achiisa mari yake muno muZimbabwe. Saka zvazvakutorera ndezvekuti even investment environment inofanira kuti ishanduke, iimprove kuitira kuti zvivarwa zvedu zviri kunze pazvinoinvestawo muno zvinowana muripo yatingati return on investment yakanaka. Nekuti ultimately investment yese inodeterminwa return on investment on your dollar invested. Saka tinofanira kuona kuti macroeconomic environment iri stable, mapolicies edu ari conducive kuti zvivarwa zvedu zviri kune dzimwe nyika. Zvino mainvestors atinofanira kunge tichikoshesa zvinge zvichida kuisa mari kuZimbabwe. Then mapolitical incentives anoinkludawo nyaya dziya dzakaita sana dual citizenship of course dzakuprovidwa po muconstitution medu, but hapana zvakanyatsa kujeka panyaya iyoyiyi. Nenyayawo zvakare kuti zvizvarwa zvinenge zviri kune dzimwe nyika zvedu zvinge zvichibvumidzwawo kunge zvichivhota vari kunyika kwavanenge vari ikoko. Hatingi izvozvo zvakakosha, tirikuona nyika dzakawanda dziri kuzviita. Ende zvinoitawo zvakare kuti zvizvarwa zvedu zviri kune dzimwe nyika zvifile kuti they are part and parcel of my developments of destiny yeZimbabwe. Nekuti chinowanzoitika dzimwe nguva ndechekuti dzimwewo zvinongonaita sekunge hurumende irikungoda mari yemadiasporans, but vasi iri kuda kunge vachivatsigirawo vachivapa iwo maincentive atataura nezvawaya. Saka I think relationship government in the diaspora inofanira kuve iri based on a quid pro quo basis yekuvapawo maincentive kuti iwo wakanise kunge vachizo investawo mari yakawanda muno muZimbabwe. Tirikuona dzimwe nyika kunana Ethiopia, ukaonana Nigeria vakatoo issue one is the infrastructure diaspora bonds. Zvikwereti zvinotsigirwa nema diasporans zvinenge zvine donzvo rekuinvesta munyaya dzeinfrastructure. Saka izvozvo zvakakosha, I think takagadzirisa nyaya yemaincentive andataura iyayo, tinogona kuwana mari yakati wandei inogona kuzoshandiswawo zvakare mukuinvesta mumacritical sectors aeconomy yedu.